Pizza Camus
Petty Bear
Frog Knee
Pucharax Sarax Farangs Insane Chamangurangura Sangorino Pawaneta Uga Singirira Shinoita Usaita Kungainda Inos Kacherua Kaichengeta Mombe Yakurunzira Ikama Wakaringa Tira Uchatorewa Chisi Chako Kunyapumbata Aziziva Chichayendaka Iyo Yakukumbira Ikama Wakaringa Tira Inokura Aizi Permanent It's a temporary Aungalase Life Yasea Chimwango Chekukumbira Chinandima Chipana Usunge Ukarima Igaro ziva ope atina ndima Chita itai achipe mwenje murima Kuti uve somebody Zvinoda kushanda kuti uve nemari Azvidi kuswera uri pandare